Danwiri rakati omei kune vamwe vazhinji. Ati kumavhenda akafanana vanotengesawo masikati ese vachizobudawo muguta kwakachena. Avari hanifungiriri vabata zvakanyanya asi avo vanozotengesa zvinhu vati bousiku ndovanga vachidzi vanokonzeresa mbavha nechiji. Avohongu tingati vanganokupomedzwa kuti vabude nokuti bhizinesi nderemasikati. Usiku hausisi webhizinesi. Vakomana vakuita basa kuti vachenesewo guta vadzivirire kumbavha nekune vanoita zvisina kunaka. Vanotengesa basa usiku vamafume vakaclarifya ipapo kunzi aiyo kuti hakuna vending business inoitika usiku. Asi vemasikati vanogona kushanda asi manheru morongedza zvinhu zvenyu moenda nekuti vamwe vanga vakutengesa kusvika pakati peusiku vari mumaguta.
Toenda kuna vatongogara, munoonawo sei danho ratorwa nehurumende iri?
Danho iri danho rakanaka chaizvo ngekuti zvinhu zvanga zvaita manyamavire nehongo. Ongoti tukapita mutauni ongoti totadza kuti ofamba sei kadai sowatika madomasi evanhu nyama inenge ichingotengeswa iri mubhaketi pane bhunzi. Saka unotoona kuti nyaya yeutano hwevanhu hwanga hwave patambo nenyaya yemavhenda anga akutengesa asiri panzvimbo zvakatanga vanga vasingatevedzere mutemo. Ukatarisa zvakare nyaya yekuti kune vanobhadhara maresidensi kukanzuro zvoita kuti pave neunfair competition yekuti uyo angosima kukuna matukitazi yake mafuta oenda pamberi peok otanga kutengesa aripo ipapo oiti yokuita $2 ok anenge achiita $3 vanhomhanira kwaari but ok anenge achibhadhara mataxis ok anenge achibhadhara vashandi magetsi zvakadaro. Saka tinoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka, idanho rekuti vanhu ngavanotengesere munzvimbo dzakatarwa Zimbabwe muve neoda.
Vakomira zvataurwa navatongogara munoti
iyo danho rokuti vavhenda vese vanotengesa zvakadai zvakadai harina kumira zvakanaka pakuti kanzuri iyo pachezvayo yaifanira kunge ine nzvimbo dzainopa vanhu vokuti vatengesere munzvimbo imomo. Vanhu vangazoita barira mhanya muguta kana vaine nzvimbo yokutengesera. Kuvafambira vemakanzuro vese kuvati tipewo nzvimbo tipewo nzvimbo, nzvimbo dziya dziri kupa maland barons hadzisi kupiwa vanhu vanozvitsvakira mari. Kutengesa haisi mhosva, kutengesa kutsvaga kurarama pane kubira munhu. Kanzuri ndiyo inenge yakanganisa pakutanga, ngaitange yapa vanhu nzvimbo dzokutengesera zvakaita kuBulawayo. Bulawayo vakavhara mamarodzi vakapa vanhu havasi kumisana nevanhu vakaita seivavo vanobhadharisa ipapo. Zvino muno muHarare mune umbandanyire kuti vanokunonga.
Vatongogara, hanzi hurumende nemakanzuru ngavaite urongwa hwekuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera.
Zvagara nzvimbo dziripo dzekutengesera asi kutoti mavhenda anenge achiti hakuna vanhu. Saka mavhenda anenge achitochera imo mukati meCBD imomo ndimo anenge ada kutengesa madomasi wari ndomo anenge ada kutengesa ingave mushonga nenzoka yemusana vanenge vachida kutoya imo CBD imomo. Kune nzvimbo dzakatarwa, ukatotarisa kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kune vekusumburina vanhu vanenge vachingoda kungouya imo CBD imomo. Saka zvenzvimbo haimwewo nyaya izvi.
Vakwamira, hanzi muri kuti mukati meguta ndo mune mari muri kuramba nzvimbo dzakatarwa nemakanzuro?
Ndine mubvunzo mote zvaanda kubvunza Comrade Tokogara wekuti kamati nzvimbo dzekutengesera dziripo mungandipa one here ini semutungamiri wemavhenda, mungandipa nzvimbo one here iri kunzi itengeserai apa muHarare?
Vatongogara,
pane musika itori nzvimbo yemavhenda iyoyo mitupa yanga yakavhurwa kupuka kukoloko inzvimbo yanga yakavhurwa nehurumende. Azvisa kuti mavhenda anofanira kuvhura maassociation dzavo vachitaurana nzvimbo dziri shoma ngavaitaure zvestructure toenda kunoziva kuti tido nzvimbo pakati pakati vanoona vachibatsira.
Vakwamira, matanho apa maakutorawo imi semasangano anomirira vanotengesera migwagwa nedanho ratorwa nehurumende iri?
Danho iri rakaoma kuvanhu nokuda kuti vaakutsvaka kuti vanhu vazhinji vachienda kunoba mumigwagwa nokuda kuti vanhu vari kurarama varotengesa vachienda kunofida mburi dzavo. Uyezve zvavari kutaura kuti nzvimbo dziri kwakati kwakati izvezvi hakuna nzvimbo kuti kumbare nzvimbo dzacho dzakatotorwa kudhara dzisati dzavepo. Coca-Cola vanhu vakanga vari Coca-Cola vakabviswa kandi kwakuvakwa neOld Matchwall kandi nzvimbo yakatengeserwa Old Matchwall. Izvezvi hakuna kutengesa, vanhu vakatobuda vari kurodhi chaiko chaiko kurodhi kurodhi. Saka ndozvandati hakuna nzvimbo. Ndo mavhenda kana apuswa abuda ikoko voenda kupi? Zvizvizvava zveZimbabwe zvoda kurarama zvisingadi kurarama neukopokopo nokubira vanhu.
Vatongogara, vanhu vari kuti hurumende nekanzuro havasi kuitawo bandiko ravanofanira kunge vachiita rekuchenesa nzvimbo dziri kutengeserwa idzi, munotiwo?
Nyaya yekuti kanzuro haisi kuklina nzvimbo jesi tingabvumirana nazvo but ivo vanhu vanoshandira panzvimbo iyoyo ndivo vane responsibility yekushanga yekuchenesa pavanoshandira. Saka vanhu ngavasungu vanenge vachisasamarara iyaya